manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 10 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Akuna dambudziko remafuta chakudya kuti izvo maletters of credit akaiswa atakapa kubviki mai anokwana $50 million anotenga iwo 85 milliliters which is enough for the next 2 and thereafter mali of credit pesi anongati nawo tongati zvito inosva kuti anoita revolve kutati apawe dambudziko zvakare.
Gavhuna vebhanga guru renyika vajohn mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta edzimotokari.
Zvinhu zvakamboti gadzirikei zvichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda aite sostation uchiwana paite 3 or 4 cars wobva wangowana fuel. Asi haa iko zvinoizvi we are now in queues which are kilometers long saka haa hazvina kumira.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti dambudziko remafuta riri kuramba richitowedzera munyika. Vanorwira kodzero dzevanhu vokurudzira kuti mutemo mutsva unobata dzidzo yepasi uremekedze kodzero dzevana vechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari rinonzi riri kuramba richiwedzera munyika kunyanga hazvo gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vari kuti munyika mune peturo nedizeri zvakawanda. Vagumbo vazivisa kuti munyika mune mafuta akawanda akachengeterwa kumatangi ekumabvuku nevanotengesa mafuta vakazvimirira asi anoda mari yekunze yekuti abhadharwe. Vagumbo vanoti zvinhu zvakamboreruka mazuva adarika mushure mekunge vabvumidzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kushandisa mafuta aiva akachengeterwa nguva dzechimbi chimbi. Dambudziko remafuta rinonzi riri kuwedzera panguva iyo kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution yakazivisawo nezuro kuti magetsi angangonetsa munyika sezvo mvura yadzikira zvakanyanya kudhamu rekariba kunogaiwa magetsi uye kuchembera kwemagwenya anoshanda nemarasha kwave kuderedzawo huwandu hwemagetsi. Nyanzvi mune zveupfumi vajohn Mufukare avaswerawo vari mumutsetse wekutsvaga mafuta edzimotokari vanoti dambudziko iri riri kudzorera kumashure budiriro mumakambani sezvo vashandi vave kuswera vari mumitsetse yemafuta. VaMufukare vanoti kushayikwawo kwemagetsi kunorevawo zvakare kuti vagari vanenge voda dhiziri nepeturu zvakawanda kuti vakwanise kushandisa majenereta mukugaya magetsi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu zvakamboti gadzirikei bichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda aite sostation uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana fuel. Asi haa iko zvinoizvi we are now in queues which are kilometers long saka haa hazvina kumira zvakanaka.
Chii chikuru chiri kunyanyonzi chiri kukonzera kunetsa kwemafuta edzimotokari?
I think foreign currency zvako because munhu wese ari kungoti mangunjya ndiye anofanira kutaura nezvekushayikwa kwemafuta and tinoziva kuti mangunjya yake role ndeyekuprovida foreign currency ka saka ndinofunga kushayikwa kwemari yekunze ndokuri kunyanyisa kukonzera kushayikwa kwemafuta.
Asi tinonzwa hurumende ichipa vimbiso kuti nyika ine mafuta anoikwanira. Takanzwa kuti kune mafuta ari kumabvuku yavanoti bonded fuel tikanzwa gurukota rezvemhando dzemoto vachiti kune imwe ngarava iri kutoburutsa mafuta kuMozambique uku. Saka zvinozoramba zvakunetsa sei?
Waita zvakanaka chaizvo. Bonded fuel is bonded fuel. Hongu iri muno munyika, asi kana musati maibhadharira hairiliswi. Saka hazvina kumbosiyana kuva muno kwayo nokusava muno kwayo. Hazvina chazvakasiyana nokuti still it will only be released kana maibhadharira. Ende kubhadhara kwacho kundokuri kunetsa.
Imi iye zvino mati muri mutsetse wekutsvaga mafuta ediesel, asi zvakare muri muzvinabhizimusi. Tichitarisa nguva yamuri kutora muri mumutsetse nenguva yakunge muchidai muchigadzira zvigadzirwa, mungapa jekesa sei?
Mwanangu, productivity yedu muno muZimbabwe yadzikira zvisingaiti. Nokuti iko zvino kana ukaona vanhu vari mukiyu mandiri iko zvine izvi, vanodarika 1000 kana ukataura vediesel vese nevepetrol. Saka munhu wese iyeye munhu anga achifanirwa kunge anga ari kushanda wherever kwaanga achifanirwa kunge ari, asi akamira ari mufuel. Hongu vamwe ndo vaunoona hako vaine makombiyuta avo vachishanda vari mudzimotikari dzavo, but handifungi kuti productivity yacho iyoyo inozoita fanika yemunhu akagara padesk mumba kana kuoffice achizoshandirwa.
Tirikunzwawo kuti magetsi ari kunzi angangotanga zvakare kunetsa nekuda kwekudzikira kwemvura mumadhamu kunogaiwa moto wemagetsi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko iri?
In fact, takatangisa kuzviona kuti magetsi aakuenda futi zviya zvakudhara zviya izvi, and as a result vanhu vaakuyuza majenerators, zvaakuyuza more diesel and more petrol. Saka maproblems acho anoramba achingowedzerana.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti dambudziko rigadziriswe?
Hatina mari yekunze yakakwana. So kuona kwangu hangu ndokwekuti dai tagadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika zvinhu zvaitiitira nani.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukari vachitaura vari parunhare muHarare. Asi gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta mushure mekunge bhanga ravo radira mari inoita mamiriyoni makumi mashanu emadhora emari yekuamerica yekutenga mafuta. Dr Mangudya vanoti mari iyi ichawanisa nyika mafuta anosvika marita mamiriyoni makumi masere nemashanu ayo anokwana masvondo maviri. Panguva imwe cheteyo mamwe mafuta anenge achibhadharirwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hakuna dambudziko remafuta. Takuudzai kuti izvo maletters of credit akaiswa atakapa kuvhiki rinoi anokwana $50 million anotenga iwo 85 milliliters, which is enough for the next 2 weeks, and thereafter mari of credit ese anonge atinawo tonga tichiita imesho kuti anoita revolve kuita kuti hapaona dambudziko zvakare refuel.
Uko vamwe vari kuchemawo kuti mafuta arimo munyika asi mari yekunze yekutengesa mafuta ndo isiri kuwanikwa.
Aiwa yajonga zvinenge ndezvekuda izvi, masupplies efuel anoisa fuel kumasasa, then toita anonzi maletters of credit anova iwo madebt instruments anopa kumasupplies kuti ariteriruti fuel yavo vokumasasa ionza muma-service stations. Zvino hazviri izvo zvakati taiita zviri kuitika izvozvizvi. As we speak right now masupplies ari kuisa fuel kumaservice.
Saka tingaona zvinhu zvichishanduka here mukupera kwesvondo nokutonzwa kuti mitsetse yakakura zvekuita makiromita?
Kukura kwemitsetse hazvina kuti hakuna fuel. Kukura kwemitsetse kunoziva kuti pane fuel iri kutobuda ipopo.
Tinotarisirawo zvakare vamangudya kuti zvinhu zvinodai zvichiti zvikagadzirisika mwedzi umwe chete zvorambawo zvichienda zvakadaro. Chii chiri kuita kuti masondo maviri matatu zvinhu zvonaka zvoipa?
Zvihurira nezvokuti maletters of credit ane 3 processes. Chekutanga unonzi establishment, chichipiri confirmation, chichitatu delivery yefuel against those LCs. Saka pakashaya inonzi synchronization yakasonaka pamboita inonzi time differences nokoza kuti vanhu vomboita what they are doing, but otherwise it's mainly because people need to know kuti fuel chiriko, vasavhunduka nokuti fuel ikudirivwa.
Vanga vari gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vachitaura vari parunare muHarare. Vatungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vaudza gurukota rezvezviwanikwa uye bazi rezvemamiriro ekunze reEnvironmental Management Agency kuti vaone kuti mugodhi wematombo kudombo shava wotanga kucherwa here kana kuti kwete nekambani yekuChina yeAihua Jeanye Company iyo iri kumirirwa muZimbabwe neGeoglobal Environmental Solutions. Nyaya yekucherwa kwematombo munzvimbo iyi yakonzera mutauro wakanyanya munharaunda iyi. Vamwe vanoti vanhu vakawanda vachatamiswa misha yavo, asi vanomirira GeoGlobal Environmental Solutions vapesi mudzidzwa varamba mashoko ekuti vanhu zviuru makumi maviri vachatamiswa. Kuti tinzwe zviri kuitika, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko uye varumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi avanoti dombo iri harifanire kuputswa sezvo rakachengetedzwa senzvimbo yekushanyira.
Kune project yakawanwa pana kanzira wenzvimbo iyoyo, kanzira weMDC, saka ndokunge ataura naDA yenzvimbo yacho anonzi Pisi Kadhuve, vakawana mainvesta avo machinese vakuda kumana kwari. Pazvangu omera chete ndepekuti nzvimbo yavari kuda kuuya kuzimaina yacho inzvimbo ine cultural heritage, itori nemaarchaeological sites ndokune marock paintings kudhuze neikoko. Saka takanzwa kuti machina iwayo vane kambani inovamirira muno yeGeoglobal. Kambani iyo ndokunge yatotanga kuita basa vasati patomboitwa kana consultation, vasati vawana inonzi EIA report. Saka izvi zvakabva zvakanganisa vanhu votanga kubvunzana kuti zvakambotanga sei. Pakutanga vanhu vaifungidza kuti pamwe MP ndiye atenge kagomo, ndokuzoonekwa kuti aiwa taita misangano miviri, tozoonekwa kuti aiwa zvina chii, zvina mhora mukati, zvina kanzira mukati, zvina DA mukati. Ndovatoita musangano neGeoglobal, vatoita musangano nemachina, vakatovimbiswa zvavavimbiswa. Vanhu vangavimbiswa kuvakirwa zvikoro, kuvakirwa makliniki. Asi chatakazoona manje tainyetwa kamapepa eGeoglobal wacho iwayo kuti pane mari 500 million ichodakiswa zvazvinhu zvemanyepo. Vonyepa zvakare kuti mabasa achange ari about 500 jobs, iwa apabepa ari 40. Vonyepa zvakare kuti hakuna munhu anodzingwa, uchinatoona kuti pachange pachirohwa madhihora acho it within 5 kilometers, patori within 500 meters, patori nedzimba dzevanhu. Saka zvese izvozvo zvazvingombunyikirwa.
Makanga taurawo here nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi uye vakatiwo kudii?
Nyika MP takataurawo nemutungamiri wenyika tikavazivisa kuti ndo zviripo. Vakati vanhu ndo vane simba rokutitemaini, asi ivo vari kuonawo sokuti aiwa kana kupi kune marock paintings kunofanira kuchengetedzwa. Vakandidi nditaure naminister of mine, tikataurawo zvakare naminister of mine, akandidi aiwa vanhu ivavo havasati vapuwa mvumo yechivemaini.
Mumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi vanova nhengo yezano PF vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo kanzura wekwaZimbiru kuri kuda kucherwa matombo, vari nhengo yeMDC vatapiwa marima. Kuti tinzwe maonero avo.
Kune kambani inonzi GeoGlobal ndo iri yakauya nemapepa from the Minister of Mines ichida kuzoita prospecting, kuzotsvaga kuti uone kuti ingakwanisa here kuchera chicherwa zvekwari ikoko. But now pakazoita an incident yekuti maconsultations ayo ayaita pane mastakeholders anofanira kunge aripo, pakazopindawo ndofunga ndingati matsotsi aida kudefrauda mari from that company. Saka vakazouya vakutaura zvisirizvo kuvanhu, vachinyeba vanhu kuti vari kuda kudzingwa 5 kilometers away from Zimbiru, vachiendeswa kugokwe, vachiendeswa kupi, zvinova zviri zvemanyepo zvakanga zvaakuitika ipapa.
Asi kana tiri kunzwa ivo vamwe vachiti imi sakanzura nevamwe vakuru vemunzvimbo madzishe vanenge vakapuwa mari yechioko mhomwe, zviri kufamba sei?
Right, ini handina simba rekuti ndipihwe mari ichoko mhomwe kuti nditengese gomo reruvare. Zvinhu izvozvo zvinotoitwa nematsamba anenge Ministry of Mines vachitodzika vakadaro. Zvinoita panotoitwa consultation, kubvuma kwevanhu kana kuramba kwevanhu, hapana pakambopinda kutengeserana ipapo. Anova iwo manyepo emunhu akanga anyimwa mari kuGeoglobal aida kuimpersonata as the trust chairperson because palaka uya vanava takavabvunza kuti what will be the benefit ye what because mnenge mchiremita mari ku government mo remita ku mopa omtero ku council ko isisu se community chichati munotipa vakati pa zvino zvina zvinova izvo kuti vaitiwa hativake komboni vanhu vedu vachanga vachibva muward muno 2 national events vanenge vachitibatsira 3 vachanga vachitibatsira nokugadzira maroads edu 4 vakati set up a community ownership trust inova iyo yakazobuda sotsiro koronyera raida kunoba mari rakazouya rakunyepera vanhu kuti vanzi varida kudzingwa from Dombosha.
Kanzura vekwaZimbiru vari nhengo yeMDC vatapiwa marima vachitaura vari parunare kuDombosha vana Blank Zuven.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu VOA Shona musi wechipiri mucha kubva 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva 4:45 pm kusvika na 5 pa page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika muAfrica. Totanga nemuSouth Africa. Bato reAfrican National Congress riri kuratidza kuti richakunda musarudzo izvo zvichapa kuti ritonge kwetemu yechitanhatu zvisinei hazvo kuti bato iri rakatarisana nenguva yakaoma nepamusana peuori pamwe nekusamira zvakadzo upfumi munyika iyi. Maute muFrance ari muBurkina Faso abvisa muhunhapwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvina zvichitevera kurwisana kwakaitika nezuro manheru uko kwakasiya mauto maviri afa. Mau muSudan akabata goridhe rinorema makirogiramu 240 nerimwe kubva mundege yakanga yamhara muKhartoum nezuro kaipurongwa hwekuferefeta kuburitswa nekupinda kwezvinhu zvisiri pamutemo. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose ranyorera paramende tsamba richitenda zvikuru urongwa hwekuwandudza mitemo inobata dzidzo yepasi. Sangano reHuman Rights Watch rakasvitsa nezuro gwaro raro kumunyori weparamende kuburikidza nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi amai Priscilla Misaherambwe Mushonga richiti rinodawo kuona zvimwe zvinhu zvichiiswa muEducation Amendment Bill kuitira kuti kodzero dzevana dzichengetedzwe nemazvo. Sangano iri rinoti hurumende inofanirwa kuona dzidzo sekodzero yakakosha. Nekudaro riri kukurudzira kuti dzidzo yepasi inge iri pachena uye yakachengetedzwa nemutemo. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Vadewa Mavinga vanoti bhiri iri rinofanirwa kuona kuti mitemo yepasi rose inobata vana vechikoro yaremekedzwa uye kubvisa zvachose kurangwa muzvikoro kwevana vanenge vakanganisa. VaMavinga vaudza Reichoto weStudio 7 kuti madzishe nemasabhuku vanofanirwawo kuona kuti kodzero dzevanasikana dzaremekedzwa sezvinodiwa nemitemo yepasi rose.
Hongu isu seHuman Rights Watch tanyora tichitenda paramendi yeZimbabwe nebasa guru rayatanga uyezve tichitenda basa riri kutungamirwa namuzvare Priscilla Misaira Mushonga panyaya dzezvidzidzo tichitsinhira kuti hakuna mwana anofanira kushayiswa mukana wekudzidza nezvikonzero zvipi hazvo. tanyoro zvakare tichijekesa kuti tsvagurudzo yatakaita gore ra2018 muZimbabwe takaona kuti kune vana vakawanda vari kutadziswa chikoro vanenge vachishanda muminda muminda yefodya kunyanya zvinova zvinokuvadza utano tikatsinhirawo kuti vana vanenge vaine pamuviri havafaniri kukoneswa chikoro nemhaka yekuti vava nepamuviri hurumende inofanira kuti ione zvaingaita pavo vaenderere mberi nechikoro chavo vasakoneswa nechikonzero chepamuviri.
Vamavhinga, ndezvipi zvinhu zvamunonazvo zvamuri kuona imi zviri mubhiri iroriri risati rapasiswa semutemo?
Aita dambudziko rekuti munharaunda vatungamiri vezvematongerwo enyika karewo vetsika nemagariro vari kunyanya kushoropodza nyaya yekuti vanasikana vanenge vabata pamuviri vakwanise kuenda mberi nechikoro. Isu tinotsigira pfungwa yekuti zvakanaka kuti mwana wese pashayiwe anosara kunze. Zvimwe zvatiri kupokana nazvo isu ndezvekuti gwaro remutemo iri raita musiya paduku panyaya dzezvekuti vana vese kudanho reprimary nesekondari vawane mukana wekuenda kuchikoro. Chikuru chiri kuvhiringa inyaya yezvemari dzemaschool fees. Tanga tichida kuti mutemo uripo uyu una kugadzirwa utaure pachena kuti hakuchisina zvachose nyaya dzekuti vana vanofanira kubhadhara maschool fees uyezve kuti vanofanira kudzingwa kana vasina kubhadhara maschool fees, nekuti ndo chimhinga mupinyi chikuru chinotadzisa vana kuti vaenderere mberi nechikoro munharaunda dzakasiyana siyana mukati meZimbabwe.
Pane nyaya yanetsa vamavhinga yekurangwa kwevana vezvikoro vanenge vatadza kana kuti vanenge vaita zvisina kunaka. Sangano renyu rakamira papi panyaya yekurangwa kwevana vechikoro?
Isu sesangano rekodzero dzevanhu takamira semutambangwenu pakuti vana havafaniri kurangwa neshamu zvachose, nekuti kuchikoro kodzero dzavo. Tinotendera isu kuti kuremekedzwa kukodzero kunoreva kuti dziriko nzira dzakasiyana dziriko dzinoita kuti vana vakwanise kusiurwa dzisingasanganisiri kurohwa. Nyaya dzekuva vana dzinokurudzira mhirizhonga imwe isingazoperi inozosanganisira tichizoona kune zvematongerwo enyika. Saka isu seHuman Rights Watch tinoti kwete 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 nyaya yekurova vana haidi.
Vamavhinga, sezvo muri vesangano rinorwira kodzero dzevanhu, muri kupawo here one kuti muzvikoro umu zvinge zvichitora matanho akaita sei mukuranga vana vasingashandise kurova?
Hongu kwazvo kwazvo tinoziva kuti dzira zvekare vari kutungamira vemuzimbabwe dzidzewo kunyika dzakawanda kunyanyei South Africa iri pamhemhe kweZimbabwe, kwekuti nyaya dzekurova vana dzakabiswa kare. Vana vanodzikwanisa anogona kuzvichimba uye chifunga ndezvekukanganisa kwako kusvika wasvika pakuti kuone kuti watadza papi ungagadzisa. Nzira dzese izvozvo hadzisanganisi zvisegei kufunga kuti oita kurwara. Vazhinji vari kushandisa Bhaibheri kuti mwana kana asingarohwi anozova nhina anozova nharadada anozova chii. Asi nguva yakare ndeyekuti vana vanofanira kungotsiurwa vowaniswawo dzimwe nzira dzekuti kana achinge anzi kune zvimwe zvauchashaya kana kuti mumwe mugove yaunowana ukaita zvakanaka unopiwawo mugove wakanaka. Zvese izvozvo zvinokurudzira vana nenzira yakanaka zvisina kuti varohwe. Vakarohwa mwana haazomboteereri zvachose, anozova nhinhi.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhi vamavhinga vachitaura vari parunare London naRadio Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Tiri kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tinzwe kuti vari kuti chii.
Nako music.
Maria.
I'm
Wilson Madani. Ndoda wangu tizangu ndichitsigira vakadzi pazvairere rekucelebrate wakwe holiday yavo. Zvinhu zvakaoma munyika musina mafuta. Varume tisawedzera kushupika kwevakadzi pakuti vane vachifunga dzimwe nguva vasina mafuta yatowedzera zvakare. Varipo vamwe vakadzi munganatsotaira pazuva rere rekupemberera kweholiday yavo vanogona kutorobwa nevarume pazuva reholiday asi riri zuva rekuti vakadzi vafane.
Zvonaiwo muri kutaura namukoma Clever ari Cape Town.
Taurai tinzwe mukoma Clever, kwakadii Cape Town?
Upenyu zvako zviri kuchema nehama dzedu dziri kuzimbabwe zvimutengo esi zviramba zvinokwira nguva nenguva.
Saka poitwa sei mukoma Clever?
Vachiti vatungamirira vadai vakarira vagara pasi vatairirana vamunangadzana vachamisa chi varonga dhaendegirao yatairirana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika nekuti.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chevanhukadzi chemutambo wecricket chatarisana nekunyora peji idzva munhoroondo yemutambo uyu muZimbabwe apo chiri kukweshana neNamibia nesvondo muHarare. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Kwata ichi chiri kupinda munhandare yeHarare Sports Club nesvondo chine chinangwa chimwe chete chekukunda Namibia nekubudirira kuenda munzira yekugumisira yemakundano eT20 World Cup ayo achaitirwa kuScotland muna Gunyana. Zimbabwe yakunda mumitambo yayo yese mitatu yemumagungano zvekuti kurova kwayo Namibia kunoipa tikiti rekuzosangana nezvimwe zvikwata zvemhiri kwemakungwa izvo zvineyo chinangwa chekuendawo kumakwikwi aya. Chikwata chevanhukadzi ichi chiri kuda kutsi iwa kukundikana kwakaita chikwata chemaChevrons kuenda ku2019 World Cup pamitambo yemaqualifiers iyo yakaitirwa muZimbabwe gore rapera. Mutevheri wemutambo wecricket vakudzaibere vanoti mushure mekudambura Rwanda neMozambique zvine mutsindo vari kutarisira kuti Zimbabwe haisi kuzotambisa Namibia.
Rwanda yakapondwa-pondwa, Mozambique yakapondwa-pondwa, ndikufara nazvo ende ndikutarisira kuti ezvinezvi ichaponda futi Namibia yacho because inini ndikufarira matambira kuita vasikana vedu.
Mutsigiri wemi West Rhinos muzvare Sekai Majindu vanoti Namibia yanyanya kudherera Zimbabwe vachitiko kudherera uku kuri kupera nesondo.
Namibia yanga yanyanya kutidherera izvo hatu kutozoirova chatiri kudai sikuenda kuWorld Cup.
Muongorori wemutambo wecricket Vafarai Kambamura vanoti zviri kuitika izvi zvinofadza zvikuru uyezve zvinoratidza kuti mutambo uyu ore kusimukira zvikuru kunyanya muvanhukadzi.
Ndikuona kuti cricket muno muZimbabwe kunyanya kuvanhukadzi iri kusimukira. Isusu varume vakatadza kuqualify but vakadzi ava vari kusimudzira flag yedu yeZimbabwe ende zviri kutorakidza kuti vakadzi ava vachatoenda kumberi.
Chikwata cheZimbabwe ichi chiri kutarisira kuti Modesta Muchipaka achasimudza nyika yese achikanda maruns ari kudiwa kuti vawisire pasi Namibia iyo inowanzo varova. Muchipaka ari kutarisira ruyamuro kubva kuna Chipo Mugere tiri pano naMary Ann Musonda avo vanga vachibhebha moto munzira yekusvika mufinari.
Tinotenda Kariati musakanganawo chirongwa chedu cheLife Talk apo tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta edzimotokari pamwe chete nemagetsi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dambudziko remafuta edzimotokari roramba richinetsa munyika asi gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti mafuta azere munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Sidandekile Mhlanga.
Sokuyisika December baku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuNkwenkwezi 2019. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ibe khona for a week ikuyinyamalala. O kubuye kugcwala idizili, ipetroli ingabi khona, kumbe kube le petroli idizili ingabi khona, So into yangona is very erratic ungayizothi ngazi yavuma bevelele lemali ukuthi kwene lisukuka ifuel ukuthi ngeke isibuye sibuyele ku problem yena leba khona.
Udubo lokusilela kwamafutha ezimoto awepetroli lokhu luqhubekela phambili lanxa uhulumende esithi usethenge amaningi njalo uhlupho lolu luzabanganeno ngale impelansonto.
Ninye le gayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisi sithi sokungokwani manje ukuthi izethu sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho atshone engekho elale engekho evuke engekho thina sasebenza sikhathibani.
Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lokwabelwa amagetsi osoluqoqweni ngabenkampani yezesa. Ukuhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabuke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Usibalukhulu webhanga lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguta utshele iStudio 7 namhla ukuthi uhulumende usethole imali yezigidi ezingamashumi amahlanu amadola $15 million yokuthenga amafutha ezimoto awephethulo njalo kukhangelelwe ukuthi abe esekhona emagalajini wonke kuyonale impelansonto. Uthi imali le ngeyama lines of credit abe selungele ukusebenza njalo amanye azavuthwa ngemva kwamaviki amabili. Ubegcizelela amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagesi umnumzana Joram Gumbo namuhla kulandela umhlangano wedalela cabinet izolo. Umnumzana Gumbo uthi obekubangela ukuswelakala kwamafutha ephethulo yokuphuza kukahulumende kubhadala amankampani akwamanye amazwe athenga lamafutha kodwa wona amafutha ekhona. Uthe ukusilela kwamagetsi kubangelwa ukuthi amanzi asemalutshwana edamu leCariba njalo amalahle eWange Power Station awatholakali lula. Wengezelele wathi uhulumende uzathenga amagetsi eMozambique ukuqeda lolu hlupho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lo mnumzana abekezela Madoma Fuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iproblem ekhona sise imali yangkhona abayidinga ngipho yena leyo imali izakuba khona beyithi njengokutsho kwabo bethenga ifuel iklasi another 3-4 days for 2 weeks kungani ukuthi ehlwele. After that kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali lokhu esithontisela lokhu esithontisela ifuel ibe khona for a week ibuyinyamalala o kubuye kugcwala idizili ipetroli ingabi khona kumbe kube le petroli idizili ingabi khona. So into yangkhona is very erratic ungayizothi ngazi yavuma bevelele lemali ekuthi kwene lisukusitokha ifuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele ku problem yena leba khona sengene lisukusitokha ukuthi one time bethenge ngathi last a month or 2 months then sebelokhu bedinga ngapha sisebenzisa yena le asoze siphinde sibuyele emalayinini. Asikho kokuqala bebesisho ukuthi bathole imali engayo sikhuluma nje nakhona lapha eGwanda sile 5 days singela fuel ize yabuya namuhla egaraji nelilodwa. EQ yefuel ibidonsa almost about 3-4 kilometers egaraji neliyi-1 and ibathatha ukuthela ekuseni kathe sakusela siphelile ezinye imoto lokho ezisemalayinini. So even ngathi kuyena le zathola imoto akudry zizayibutha isilast a few days sphinde sibuyele futhi kuroutine yena yale esiyijayeleyo.
Siyamuzwa njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagetsi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu.
Abantu bakhona ukuthi vele abathembakali they will always have an excuse not a reason for any problem esihlangana la. Bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi eCariba aphansi sizavuma ngoba sila ndlela esingakuprova ngayo ukuthi kambe yikho kumbe kayisikho. Akuzwakali ukuthi amalahle azasilela thini eWange kanti kathesi iWange ikhona yarisidilizi literal sidilizi ngilandela izisko ngenxa yokuthi kwehlika nje kumanager ukuthi izinto zime zingerelyable ukucontinue kunjalo. So hhayi i-excuse nje esiyitholayo akula reason ukuthi uyewanga akulamalahle ayiwanga amalahle ayenzenjani ayina kula malahle azakhethwa for another 200 years ewanga.
Isisusa sodubo yisiphi njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabi kuqogelelwa imali okwesikhatshana?
Khona ukuthi asilamali yethu estable eqinileyo yikho kwezukuthi sibe lama-problems wonke wona lawo angeke sithembe i-United States dollar asomali yethu
Lo mnumzana abekezela maduma afuzwayo ingcwethi icubungula izombusazwe sixoxelaye esekwanda. Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave. Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lwakwabelwa ugetsi osoluqalwe ngabenkampani yezesa. Abezesa bathule umbiko othi amandla la aseqala ukusilela kubangelwa yiwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKaribha lapho sokusithiya ubathabile masuku. Usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhampani ebonwa ngokugaywa kwamandla kagetsi eyezesa ibika ukuba isilinganiso samandla kagetsi agaywa esitishini seKaribha siza kwehla kubangelwa yikungani kuhle kwezulu lonyaka. Ngakho amanzi aseKaribha malutshwane kenelisi ukugaya amagetsi angenela iZimbabwe yonke. Izakhamuzi zakoBulawayo ziveze ukudana zikhala ngokuthi ngabe izesa iyakhipha umbiko ngaphambili ukuthi izacitha ugetsi ngaziphi insuku ukuze zenelise ukuzilungiselela. Omunye wabo somabhizimusi umnumzana Lucky Ngwenya uthi ibhizimusi ayisahambi kuhle ngoba kungasebenzeki nxa kungela getsi.
Ningile sigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho ukuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho atshone engekho elale engekho evuke engekho thina sasebenza sikhathibani. Ngoba kathesi akusela business. As a business person, I'm no longer doing business because of amagetsi. So sicelani i-government iyenze something.
Unkosazana Alice Ncube osakhulayo oziqhathileyo ngokuthunga impahla uthi selahlekelwa ngabathengi.
Mina ngiyathunga impahla. Kathesi isikolo bezivula. Abantu bebezothungisa ama-winter uniform kodwa ngigcine ngesenelisa ukuthi ngiqede ama-order onke ngoba amagetsi ayahamba. Ahambe ekuseni azaza ayebuya ntambama. Ngitshone vele engazange ngenisebenzi. And i-customer ngeza yeyibekezele iyadlulela phambili ethenga phambili. Mina njengami ngilahlekelwe imali kathesi shuwe isikolo zivula. Ngapha amagetsi uyabo wathengile i-cash power baphinde bawathathe futhi. Hayi thina kweZimbabwe sawazi shuwe.
Unkosikazi Lungile Sibanda ongumhlali wakoBulawayo uthi ukuhamba kukagetsi sokubulala impahla yendlini.
Mina njengomhlali walapha kobulawayo amagetsi asithola senzima njalo abasitsheli ukuthi ayahamba impahla sezifile kuyatsha amafriji kuyatsha everything abantwana esikolo bahamba bengadlanga ngeke uvukise umntwana ka-grade 1 lo-0 lo-ECD ukuthi avuka geze ngo-5 ngoba usukusutsha amagetsi abevele engasekho sithwele nzima.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Sizwile Bhebhe uthi abantwana sebethola kungaphekwanga bevela ezikolo.
Amagetsi lawa asesithwalise nzima ngoba ahlale ehamba nsuku zonke. Silabantwana abakumele beye esikolweni siya-ayina, akula magetsi. Abantwana lawo bakhala ngendlala, bayatshayisa bethola kungela magetsi angakaphenduki. Laba abancane bethola kungaphekwanga. And then ndohlupho futhi okuthi le gasi yakhona la ayisathengeki bantu, hayi. Iyadura la ithengeki kunzima.
Amabhizimusi, izibhedlela kanye lamakampani asebenzisa amandla kagetsi amaningi athi lokhu kulakho ukubangela ukuwa ngamandla kwesimo somnotho welizwe wona ovele ungamanga kuhle. Ukuhamba kwamandla kagetsi sokuthwalisa nzima uZulu wakoBulawayo iningi liveza ukudana ikakhulu osomabhizimusi bethi akusasebenzeki. Abezesa bethule umbiko othi isilinganiso samandla kagetsi aphewa eKaribha selehlile kakhulu kubangelwa yikuba amanzi asemalutshwane ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngendlela ebikhangelelwe ngomnyaka lo odlulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Oh.
Nelikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Abenhlanganiso ezitshiyeneyo ezisemsebenzini wokusakaza bethule isicelo kumalunga edale lephalamende ukuba baluhluzisise udaba lwemsakazo yezabelo bafuqe udaba lokusungulwa kwama-community radios. Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo senziwe emhlanganweni weziphathamandla eziphatheke emikhankasweni yokuthukululwa kwamagagasi owenzelwe eweteleni ye Jameson e Harare owe All Stakeholders Conference on Community Broadcasting oqoqwe ngabenhlanganiso ye Amnesty International isebenzisana labe Zimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS leye UN Democracy Fund. Omunye wabaphatheke kulomhlangano engumqondisi omsakazo owe Radio Voice of the People umnumzana John Masuku uchasisa ngokuqatheka kwemisakazo yezabelo kuntuthuko yelizwe.
Iqakatheke ngokuthi ngiyezabelo khathesi anti uyabona lapho kube lemonakalo etshiyeneyo ochimanimani labochipinge eminye imisakazelo yapho ngubuya okwesikhathi esifitshane naso sihambile okwenzakala suku ngensuku ngakusekho le misakazelo kodwa-ke ngakulo msakazo wesabelo ngawuqhubekela phambili lokukhuluma ngezinswelo ezitshiyeneyo.
Umgcinisihlalo wekomidi ebona ngezokwethulwa kwemibiko lokusakaza edale lephalamende Air Portfolio Committee on Media, Information and Broadcasting, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshele lomhlangano ukuba bazoyithwala lengqobe abayinikezweyo ukuyaluphakamisa edale lephalamende loludaba.
Samelela ipolicy framework kahulumende sikhangelele ukuthi ama-stakeholders kuma-community radio initiatives kufuze bona labo bephume mhlawumbe ne-framework abayikhangelele ukuthi yiyo indlela abacabanga ngayo ukuthi ama-community radio stations egijiniswe ngayo.
Ukhuthaza benhlanganiso ezikulolu hlangothi uSibanda ukuba bacace kulokho abakufunayo ukuze kuphele ukwesaba uhulumende alakho kwezokusungulwa kwayo. Omunye njalo olilunga lale komiti ebona ngezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Albert Ngulube uqonqosela ngokuqakatheka kwemisakazo yezabelo ekulondolozeni amasiko lendimi.
Nxa ngamachangani ngamakhalanga ngamazezi kabe liridiya izabatshela ngolimi abaluzwisisayo bazalalela even amasiko abo bazazi hloniphi iyancedisa kuntuthuko yendawo lokuthi abantu bazizwe ukuthi they are part and parcel. I-confusion ithi sile 16 languages sile masiko esivela asiyaboni whether i-radio but bangazibona lawo-ke amachangane gida isichangane sabo amavendere gida okwabo. I think they will feel part and parcel with their part and parcel of this country.
Umnumzana Mvelo Zondo ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso yokuvulwa kwale misakazo yezabelo esebenzisana labentepe Community Radio Station eseGwanda. Bona basanda kwethekelela kwele Kenya lapho kubikwa kule misakazo yezabelo engamachumi amane ukuyabona ukuba baqhuba njani abakulelo lizwe.
I-Kenya Broadcasting Authority ayi-invite abantu abalesifiso sokubroadcasta ngezabelo kodwa abantu bakhona ukuthi bevule iwebsite bezidownloadele i-application form. I-application form yakhona i-$10 which is 1,000 shillings futhi i-license yona izoba yi-30,000 shillings elingana $30. Kukanti-ke ngapha kwele Zimbabwe ukuze uthole leyo license nxa uthe wanyuswa kumele wehlukane le mali engange-$2,500.
Abangenela umhlangano baveze ukukhathazeka ngokungaphumeli egcekeni kwahulumende ukuthi yini inkinga evimba ukusungulwa kwemisakazo ezimeleyo ogoqela ama-community radio stations lanxa waveza ukuba kuzovunyelwa alithumi ukuthi aqale ukusebenza kuleli. Lanxa ele Zimbabwe lingelinye lamazwe aqala ezokusakaza ezansi yezwekazi le-Afrika kanye lele South Africa ngomnyaka 1932. Kubikwa kuyilo eselisalele muva kwezokuvulwa kweminye imisakazo kulomhlubulo. Ele Zambia libikwa selile misakazo edlula ikhulu 101 radio stations efika phose amachumi ayisichiyagalolunye ayo kungezabelo 86 community radio stations. Kuthi ele South Africa lona selile misakazo yezabelo efika phose amakhulu amabili 165 community radio stations. Ele Malawi selile misakazo edlula kancinyane amachumi ayisikhombisa 72 radio stations. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Live Talk namhla sikhangela udubo lokusilela kwamafutha ezimoto elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC libikwa lilokhu likhokhela kumavoti asebaliwa awokhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Phakathi kwalimpumela ibandla le-ANC selithole isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini, kuthi eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema ele-EFF langezelela izihlalo lathola isilinganiso sokulichumi ekhulwini. Abomanyano webutho lokusebenzelana kwele Melika lelezwekazi le-Afrika ele-US Africa Command, AFRICOM, lithi libika ukuba ukuhlasela okwenzelelo butho entabeni ezeGolis kwele Somalia endaweni ezihlala beqembu lamalwecatsha we-Al-Qaeda kuphumelele. Iningi labantu lithi kumele ibandla le-MDC lilungise ubukhokheli balo njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba othethe lesi sinqumo sokuthi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumsekeli wakhe. Bakhona njalo abathi kukhanya ibandla le-ZANU-PF yilo elibasela udaba lolu kwenzela ukubhidliza ibandla le-MDC. UGibbs we Studio 7 uxoxa labethule okusezifubeni zabo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF usungula lolu daba.
Khangela nini into leyo yahamba njani? Into le ayila ku-ZANU-PF phakathi. Into le kahle kahle nxa singatshayenja sifihla umphini imiso. Ubaba uTsvangirai walomsekeli wakhe abakhethwa bonke e-Congress kodwa kumama Thokozani Makhubhe. Umakhubhe lo udala ngaba kula maNdebele kumthwakazi omuhle yiNdebele nxa sikhangele njalo umuntu wesifazana. So uTsvangirai watshengisa ukudelela abantu besifazana ngoba yena wabe sebona ukuthi kona a-a usengani sephathekile wabona ukuthi no angeke wajiya umbuso wakhe lowo emntwini owesifazana number one, two olindebele kodwa khonapho i-support yabo enkulu ikhona ngapha emandebeleni.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke wathi sibone silobaba lapha-ke osecingweni u-Greatman Mkhwebo.
Bona sengathi i-MDC nje ayimamele umthetho ngoba ambona ukuthi khona umuntu ongaba ngaphezulu komthetho isinquma sibekiwesibekiwe ngoba eqinisweni noma ungaba ukhumbula emva vele naye even umholi we-MDC uyazi ukuthi into eyenzeka yaba liphutha umuntu mina ngazi kakhulu ekhethwa i-Congress ngomthetho ngoba kwayena uThamisa laye vele liloya oyazi umthetho kwakumele ukuthi yena ahlale alinde i-Congress noma ukhuphe ebambe ebambe okwesikhathana and then i-Congress ma isifikile sengakhethwa okusemthethweni ngoba lokho eqinisweni vele hayi akukho emthethweni.
Mina ngibona anthi abantu besintwini vele ngabaphuma into enze i-MDC cause vele kuyacaca nje ukuthi khona akukho lapha ababhalwe khona.
UJohn caca mama.
Hayi kuyacaca vele ngoba uyabona nje uyena uTsvangirai into ayenzayo vele kwakucacile nje ukuthi vele abantu besintwini kabafuni bafuna nxa efuna ukuvotelwa kodwa nxa kuyikuthi sokumele ukuthi abantu besesintwini ngapha bebenefithi kababenefithi lutho into abayenzayo ukusetshenziswa kuphela same as into eyenzakala kuzana bona abantu besintwini baba ngama-third lokunjani vice president nxa sokumele ukuthi bengene bebambe izihlalo abasabambi lutho sebexotshelwa le njengezinja eziyabe zisekele inyamazana kodwa sezithuka isikhumba.
So wena lapho uthi izithuthu zenja ziphelele ebuyena.
Ziphelele moyeni vele kakulancwe. Abantu besintwini vele abantu bakomthwakazi kabayekelane lento ezihlanganele abantu lezinto enzisishoneni kwezo vele yikho sokudala ukuthi kube lokuxabana. Nxa sikhuluma ukuthi ngikhona thina ezabantu besintwini siyarojwa. Uthola uthi singama tribalist but bona into abayenzayo ayibonakala ukuthi yiku tribalism yini khona lokho.
Lapho ke sizwe uGibbs Dubela labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilithulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi akula mehluko phakathi kweqembu lakhe lele Chicken Inn loba lona bona abazanxikelana lalo kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarber Fields. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu le-Chicken Inn lingena kwimidlalo yeviki lesikhombisa yesigaba seCasilaka Premier Soccer League lihlezi endaweni yesine kwingalane yemiklomelo, ikanti iqembu le-Highlanders lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalane. Iqembu le-Chicken Inn lemiklomelo lwelitshumi lambili ngemva kokuba linqobe kwimidlalo emine lanqotshwa kabili kwimidlalo eyisithupha eseliyidlale lonyaka. Ngakwelinye icele iqembu le-Highlanders lemiklomelo emine ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa kane lanqotshwa kabili kwimidlalo eyisithupha eseliyidlale lonyaka. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMartin Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine ngokuba kula mehluko okhona phakathi kwamaqembu omabili.
Yeah, as far we just have not got our set of 3 points but they've lost the same way we've lost.
Siyafana nje thina asikanqobi kodwa sesidliwe kumdlalo elinganayo. Okuqakathekileyo ngumehluko ozoba khona phakathi kwethu ngemva kokuba sesidlale imidlalo engamathumi amathathu lane. Kwazi bani mhlawumbe sizaphutsha imidlalo yalonyaka sesihlezi phezu kwabo. Ukhumbule phela sesidlale imidlalo eyisithupha kuphela lonyaka.
Kweminye imidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo, iqembu leHarare City lihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka emsileni lizemukela iqembu elijeke amanye emsileni eleBulawayo Chiefs ngaseRufaro. Iqembu leChiefs yilo lodwa elingela ngitsho lowodwa umklomelo ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo emihlanu eseliyidlale lonyaka. Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leMshowane Stars lizanqikelana neqembu leBlack Rhinos enkundleni yeNational Sports Stadium, kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni yeNyamunga. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngensonto lapho iqembu leTriangle United lizemukela khona eleCapes United ngaseKipo. Iqembu leRentals lizadlala leleManyika Diamonds. Iqembu leYada lizadibana leleDynamos ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizatshana leleFC Platinum enkundleni yaseLuveve, kuthi iqembu leWange lizadlala leleChapungu ngaseColliery. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday namhlanje silomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabule. Asizwe exoxa lo Ezra Chisa Sanda weStudio 7.
Aba baningi abahlabeleli abacula umdumo we-Afro Jazz kwele Zimbabwe. Ijakala kombambo ngomunye wabalutshwana abangena kulo umculo.
Mina ibizo lami nguSipho Mbambo. Ma sengidlala esteji ngibizwa ngoZimdabule. Kusho ukuthi mina ngakhula ngikhulela endaweni okuthiwa kwaNkosikazi. Ngafunda iprimary yami eLukala, isecondary ngayenza eSiganda Secondary School. Ukuhlabela ngiqale ngeminyaka yabo 1997-98 ebenginequmbu libizwa ngokuthi Umthombo Wokuphila.
Umbambo ubecula isicathamiya kodwa waseguqula wangena kuziginci ukuthi acule ijazz. Njalo kukhona owamkhuthazayo ukuthi enze lokho.
Ngine-album eyodwa ethi Lungiselana Abantwana, nesingli eyodwa njalo ethi yona Ngoba Umama Wami Ngumtswana, ithi yona Umuhle, ngesizathu sokuthi ngifisa ukuthi abantu bazi ukuthi udadewenu muhle, umfowenu muhle, ukwenzela ukuthi abantu bahlale bebambe.
Ngamini
Loba nje selesikhathi eside icula uzimdabule khakabile amadlala nje amaningi.
Yamthanda lo muntu. Yenhliziyo yami yonke.
Umuntu owangenza ngajabulela ukuhlabela ngumfowethu okuthiwa ngu-Elijah owayehlabela kuSunduza Boys. Bathi uma bebuya phetheya weza wangitshela engikhuthaza ukuthi hayi mfokababa, njengoba unaso isiphiwo sokuhlabelela, ngicela ukuthi ithalenti lakho ungaliyekeli. Ngase ngivula-ke lamenye i-group i-jazz, ngiyakwazi ukuyicula, ngiyayithanda futhi njalo ngumculo o-international. Ngase ngithi hhayi-ke ithi ke ngitshintshe unyawo kancane ngingene ku-jazz. Hhayi, umculo bawamukela kahle kakhulu.
Kodwa ukuthi ngiyamthanda ngoba nguye 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 kodwa nguye kodwa lumuntu ngiyamthanda.
Phosela ilizwi kubalaleli, ubatshele ukuthi bangakuthola ngaphi.
Thengani izingoma zabahlabeleli elibathandayo kakhulu umntu wakini, futhi ube proud ngaye. I-music yakithi sibe proud ngayo. Mina ngitholakala ke ku Twitter, Instagram, it's zimw_zw. Ungacheka uzimw productions yo ilokhu njena i-Facebook page yami. Kanti-ke ngiyayiphendula imibuzo yabafuna ukwazi ukuthi ngingubani, ngenza kanjani, njalo lama contact details bangabe kulomsebenzi. Ngiyabonga kakhulu balaleli be Studio 7, sithi kwasibe nani. Amen.
Pandela emzansi uzimdabule umculo wakhe ohlakazayo e-Afro Jazz. Nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempelasonto emnandi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngiyamthanda futhi naye uyangithanda, ibona ngezenzo. Ngiyamthanda futhi naye uyangithanda,
yebo-ke umculo we-Afro Jazz uvela kuSipho Mbambo odume ngegama lokuthi zimdabule. Uhlala i-South Africa kodwa yena uvela-ke konkosikazi. Singakehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela udubo lokusilela kwamafutha izimota kanye lamaketi kuqhubekela phambili elizweni. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi libe lempela nsonto enhle. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.